Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zuva rewo Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofesheni yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose. Asi richitiratidzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa.
Varayiridzi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day.
Zvishuvu kuti zvinhu zvemutengo munyika zvainkriza ne 1500%, yen po ofa 60%. Zvishuvu pane huge difference inofanira kukavha. Zvokuti tine ofa iyoyi machiremba hatikwanisi kuisubsidize shandiro yedu panguva dzaanofanira kunge achitipa mari yekuti tikwanise kuchikavha chitiro iri.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti rakaramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro, uye vana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa5 Gumiguru pasi rose zvichitevera kutarwa kwarakaitwa zviri pamutemo nesangano renyika dzepasi rose reUnited Nations, uye rakatanga kucherechedzwa zviri pamutemo muna 1994. Sangano revarayiridzi vekumaruwa muZimbabwe reAmalgamated Teachers Rural Union of Zimbabwe rinoti rapinda muurongwa hwekucherechedza zuva iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi neupenyu hwevarayiridzi. Mutungamiri wesangano iri vaObed Masaraure vanoti musangano wavapinda wanga wakarongwa nesangano reZimbabwe Labour Center, uye wapindwawo nemamwe masangano evarayiridzi.
Tabatana nevamwe vashandi kwatanga takakokwa veZimbabwe Labour Center tichitarisa uraramo yakararamwa navaRobert Mugabe kuti kurarama kwavo ndezvipi zvavakaitira the working class, ndezvipi zvavakaita panyaya yekugovewa kwezvenyaya yekuchienderana nevarombo nevanhu vanotambura. Saka ndo nyaya yatasvika tichizeya gungano rarakarongwa neZimbabwe Labour Center kwataendawo nenhengo dzedu.
Musangano uyu wapindwawo here nemamwe masangano evarayiridzi?
Hongu tine vamwe vanobva kumasangano evamwe varayiridzi vanga variko, kusanganisira mamembers atasangana nawo mamwe anga achibva kunana Progressive Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vatatina kuikoko pamusangano iyoyo.
Tiri kuona vamasaraure kuti macherechedza zuva iri panguva iyo muri kuchema-chema nemamiriro akaita upenyu hwavarayiridzi. Nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita?
Panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuro tatsanangura kutambura kuri kuita vashandi munyanya maita ayo vari kurarama vachinonga svosve nemuromo vasina chekukwanisiro chekuti vangamhuri dzavo kuti vachitadza kurapisa vana vavo muzvipatara. Tichizivisa vanhu kuti musi wa14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marinivasa kuti tiraramewo sevanhu.
Kurama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa14 Gumiguru kuchange kuchiitwa nevarayiridzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwawo?
Tichange tichikurudzira varayiridzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvoga zvavasarirwa kuti vaite. Simba remushandi riri mukuru withdrawal labor yake. Veboka redu vose vachange vasingaende kumabasa, asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaunions vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete. asi iri struggle yevashandi vose.
Musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo?
Chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva, kangave unoshanda kurailways, ungade ungashande kuGMB, chero kwauri kushanda uri, tibatane pamwe chete, tichangobatane chete nevanhu vari pabasa nhasi, asi tibatane zve nevamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa, tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa, kuti tiite chinhu chimwe chete, tiite chisungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe. Raramo yevarombo ionekewo kuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu.
Muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende?
Zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvizvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vacitizens esare munyika, kuti vatange vambonzwisisa simba ravainavo izvo. Kana tavanzwisisa simba ravainaro, ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende. Kana taakuenda kuhurumende, tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho, tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei. Tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro, haisi kunyorera mapetition, asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira, vari kuda kuti nyunyuto dzavo dzigadziriswe. Dzikatadza kugadziriswa, vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa.
Tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyunyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu. Muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi, nokuti tiri kuona kuti hurumende inenge iri kukundikana?
Ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete. Tichavaka people power kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatane, kuitira kuti kana kwakuratidzira kukatadzirwa nevanhu veboka reatruth, hakuchazi kuradzwa neboka rangana, kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise. Changa chichitira tadzidza kumashure uku kurwisa tiri mupata, asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete, tinoona tichikunda.
Iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarayiridzi vakaita semi?
Zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa, kukosha kweprofession yedu yeteaching. Rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose, asi richitirangaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichibiwa zvinguva nenguva, kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika, tingenura njere dzenyika. Takafarawo tisaite masiyandaita, tisaite kungobata nekuseri kweruoko, asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu. Saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri, chekutanga chekuti tibwire kodzero dzedu kuti tidziwane, chechipiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasive responsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira, nekuti budiriro inobva mudzidzo yatinopa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba. Sangano iri rinoti rakaramba kutambira mari dzakawedzerwa nehurumende nezuro richiti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvakanzi zvakawedzerwa nehurumende zvishoma zvichienzaniswa nekukwira kwaita mitengo yezvinhu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dean Ndoro, vanoti nhengo dzesangano ravo dzichadzokera kubasa kana sangano reHealth Services Board ragadzirisa zvichemo zvavo.
Tokuti nezuro musechishanu takapinda mune bipartite negotiation panel meeting inenge negovernment nehealth services board nesu vashandi tichiedza kudiscasa tione kuti maallowances edu kana kuti zvatinowana kupera kwemwedzi zvoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzidzisa yekuti ndingakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi mahealth specific allowance, isanganisira neyedu own co allowance yedu. which is nenge zvakureva izvo kuti pa 7 dollar shift yatinowana RTGS per hour paunko yaincrease ne $4.50 fainenge ya $12.50 RTGS per hour. Saka Zimbabwe Hospital Doctors Association vakaimirira Hospital Doctors Association havana kuzvitambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting uyezve vakazivisa vari meeting iyoyo kuti vakubuda moyo auti Apex Council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Isu chiri kuti zvinhu zvemutengo munyika zvainge zvine 1500% then poofa 60%. Which means pane huge difference inofanira kukavha hokuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kungoti tichisubsidize mushandiro yedu panguva yedza anofanira nge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gepiro rifu vaka 60% kusvika 1500. Saka iofa iyi haikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubasa, tinechanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kuda imimi kuti chiitwe nehurumende?
Tanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tiri kuti isusu zvatichiwana zvive zvakategwa ne pangava pane US dollar zvaasvikira 1.1 enda pazvinotozvizvara ranga rakuluza value nekuda kwechii? Kweinflation. Saka naizvozvo tinoziva kuti mari yatainatochiwana inowana value ende uyezve kana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ngaikwanise kurivhiwa masalaries yedu nechi interbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudawo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nemaus dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maus dollars?
Tinoda kuti dzienzane sezvo hurumende iyi yakaramba ichiti haina maus dollar uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maus dollar. Ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambenge iri payakanga iri maus dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotoda tichiungurudzo isine chimachiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi. But isusuwo pamachiremba haimunofanira kunge nzvidziso yekuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muhealth Apex Council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kudza health services board nevaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvo isu tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipartite uyezve kana platform yacho zvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar businesses anonge asinganyatsozokuadreswa health Apex Council muya kuti zvitore nemubipartite. Saka zviri kuti health services board ngaigadzire imwe platform or imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe zvii zvinotaurirwana zviri zvepamachiremba enyika.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dean Ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi reHealth Services Board sezvo sachigaro vesangano iri Dr. Paulina Sikosana vanga vasiri kubatika parunhare mbozha yavo. Asi hurumende inonzi yanyorera vana chiremba tsamba ichivaudza kuti vadzokere kubasa nemuvhuro nenguva dza8 mangwanani. Asi Dr. Ndoro vaudza Studio 7 kuti kuramwa kwavo basa kucharamba kuchienderera mberi kudzamara hurumende yawirirana navo. Mumiriri weMDC Highfield West vaHepmo Chidziva vanoti shuviro yavo ndeye kuti pave nenzira dzekuunza magetsi munzvimbo yavanomirira muparamende kuitira kuti vana vari muzvikoro vawane zvikwanisiro pavanenge vachiita zvidzidzo zvemaoko zvinoda magetsi. Vachidziva vanotiwo vari kutsvaga vekushanda navo mukuchera zvibhorani nekuudza magetsi pachishandiswa sola. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navachidziva nezvenyaya iyi.
Haifi kuti mune nyaya dzakawanda dzinosanganisa nyaya yemigwagwa, nyaya dzemvura, nyaya dzemagetsi, nyaya dzezvikoro nekuti munongori nesekondari sikuru imwe chete. Mukati mehaifi kuti mune vanhu varimo vakafanana nenherera vatikwegura vasiri kukwanisa kunge vachichengetwa. Ine nyaya iriko yemapensioners vakabatirwa mari yavo iri maus dollars vaakupihwa maRTGS vari kukomplena nenyaya yevanopihwa chikafu sechewelfare vakwegura vaya vari kukomplena kuti pari kuuya nyaya yecorruption yavari kunzi vabhadhare mari ivo pakuti vawane chikafu ichocho. Ndakatarisa Highfield tine nyaya hombe yemugwagwa iri kuAfrica nyaya yekuti zinara iri kupihwa mari dzinekuti ine zvinogadzira nyaya dzenzira council inotadza kuita access kumari iyo inenge wakati roti dzedu dzaaparara. Touya kunyaya yemvura, ini ndiri kuda kuti ndinge ndichichera zvibhorani kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vedu vakukwanisa kuwana mvura seke pachikoro chedu chekwaedza hasina mvura izvezvi. Ndinotarisira kuti dai ndaiwana vanondibatsirawo kukwanisa kunge ndadhula mumabohos kuti vanhu vange vachibetsereka nemvura. Neprojekti yandaa ndakatarisa kuti ndinoita yesolar project yekubatsira panyaya yemagetsi nekuti munyika hamusina magetsi anongouya for 4 hours achienda. So vana vedu vari kuafekta kuzvikoro sepakwaedza vanofanira kunge pachiitwa metal work, nyaya yemagetsi hapana. Vanoita food nutrition, nyaya yemagetsi hapana. Vefashion fabric, nyaya yemagetsi yaafrica. Asi vana vari kunonyora mwedzi unoteverera mudzidzo dzavo.
Kana paine vamwe vangada kukubatsirai vanokuona ikuti uyezve vangabatsira sei?
Kana paine vanenge vachida vandibatsira vanondiwana panhamba dzangu dzinoti 0777685445. Ndo nhamba dzandinobatika dzipawhatsapp kana kungosevenzisa Facebook hepumo chidziva vanobva vandiwana. Kana tinonzi onarebo hepumo chidziva ndiyo akaunti yangu yeconstituency yeHighfield.
Takatarira vechidiki tinonzwa vazhinji vachichema-chema kuti vechidiki havana mabasa uyezve vaakupinda pakutora zvinodhaka nezvimonde. Zvipi zvimwe zvamuri kusangana nazvo kune vechidiki vemuconstituency?
Inyaya yakaoma iyoyo kuti generation yevechidiki vakawanda havana access kunyaya yemabasa nekuti makambanis mazhinji akavhara. So unotoona kuti munzvimbo zhinji nenyaya yestress vazhinji unovawana vaakuita izvozvo zvemadrugs. Saka tiri kutraya nedzimwe nzira kuti toita sei kuti tivabvise tivawanisewo zvinovasustaina panguva yavanenge vasina zvipita. Ndopa tiri kutotsvaga kuti saMP unge unotsvagawo mabhora kuti dai mambenge muchitambawo bhora notsvagawo netibhodi vasikana dai mani nekuti vazhinji vaakuenda kuprostitution. Vamwe vaakuita zvemadrugs, vamwe vaakungorarama nekuba vachinoenda kujeri nekudzoka kusina upenyu, especially kune vechidiki vakawanda.
Mumiriri weHighfield West National Assembly vaHepmo Chidziva vachitaura vari parunare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPasta Teresa Dangwa, chizvarwa cheZimbabwe vanogara muNew York asi pari zvino vari kushanya imo muno muWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Teresa Dangwa, mafambire iko kuno kuWashington DC?
Nhasi ndauya zvangu nehama dzangu dzakauya kuconference yemadzimai yakadarika masvondo mairi apfuura. Tanga tine mubatanidzwa wevafundisi wevasikana nevarume vasati varoora kana vasati varoorwa kana vasina zvavo shungu yekuroorwa, uye nemubatanidzwa wemadzimai wakapera masvondo mairi apfuura. Saka ndandauya nevaikanga vauya kuzotishanyira ma main speakers edu, umwe chete anonzi Prophetess Masego na Sister Mercy munomwezi ya muimbi wedu wekuZimbabwe, gospel diva wedu, ndianga achitiimbira pama conferences edu. Zvakadaro ndiri kuno ndanga ndagara ndine urongwa hwokuuya kuno nekuti ndine container rema books nema school supplies zviri kuenda kuZimbabwe.
Zvinezvi zvinenge zviri kuenda kupi uyezve zviri kubva kupi?
Tiri kushanda neRotary Club, saka vanenge vachitipa mabhuku, maschool supplies nekunotumira kunoendesa kuzvikoro zvandiroshanda nazvo. Vamwe venyu munoziva program yangu inonzi Dangwa Initiative. Tinoshanda nezvikoro zviri muChikomba District kuChivuko. Iye zvinezvi tine zvikoro 45 zvatakaregister zvatiri kushanda nazvo. Ndoo kwatakaona kuti inga havana malibrary. Saka mabhuku ari kuenda kurwendo rwino mazhinji achona mabhuku ekunotitangise kuestablisha malibraries among ma schools yeyatoshanda nawo.
Pane zvimwe here zvichange zviri mucontainer renyu zvamafambira iko kuno?
Ehe, tine chikoro chiri chemaKristu iri muMaryland, mumuno muDMV mwenyu muno. Vakandikoka vakati mufundisi tanzwa kuti muri kugadzira zvinhu zvinoenda kumusha, tingakubatsirai nei? Ndobva ndavataurira kuti vana vedu vasikana vazhinji vanombotadziswa kuenda kuchikoro kwemazuva amwe acho, vanogona kutadza kuenda kuchikoro kwesvondo pamwedzi nenyaya yekuti vanenge kana vari kumwedzi vanenge vasina zvokushandisa kuti vazvigadzirire panyaya yekuenda kumwedzi. Saka vakati vakabva vatitengera mabhurugwa, masanitary towels zvokuti tigokwanisa kuenda kumba, vakatoti saka ndakati saka ndouya nemotikari yakakura zvakadii, zvikanzwi yaine van. Saka ndokwati kutopfuura nako izvozvi kuti tinoona kuti zvinhu zvachona zvakawanda zvakadii, tozviisa mucontainer. Uye zvegore rino tiri kuregista izvozvi, kutotaura kwandiri kuita kudai, ndatomboreceive message kune timu yekuZimbabwe yeDangwa Initiative, vari kutofamba mumaruwa vachiregista anonzi maOVC. Ma orphans and vulnerable children. Vana ivavo vasine, iye zvinoti takanzwa kuti maOVC vana, kwete kungoti maOVC chete, asi hanzi vana vari kutouya kuchikoro vasina kudya, chero vasiri maOVC. Saka isusu edu nekuti tiri kutangirawo padiki patinokwanisa, tangotombotanga nekufidha maOVC. Saka izvozvi tiri kutoregista vana 1000.
Vana ava muri kunyoresa vari kunzvimbo ipi?
Tiri kutangira muChikomba District, ndo matakatangira kubvira muna 2008. Asi hazvititadzise kuti kana pane mumwe anenge achiti ini ndine vana vakati, kana vari Nherera kana kuti vari vana vanonetseka vanoshupika, aiwa munongondibata pa WhatsApp pa +1 914 327 6633.
Tichipeta hedu nhaurwa yedu, zvii zvimwe zvamuchange muri kuita iro gore rino?
Gore rino ndine bhuku randakanyora randiri kubuditsa, richabuda mumasvondo matatu ari kuteeraya, randakanyora reupenyu hwangu, rekudamwa kwandakaitwa naMwari nekuratidza kuti Mwari nyangowo uri munhu akaita sei, Mwari havarege kukushandisa. Hapana chinhu chinonzi naMwari ichi chitadzo chihombe. Mwari vanotaura ivo mushoko ravo kuti ndakakuziva usati watovemo mudumbu mamai vako, zvichireva kuti chinangwa chavo maererano neupenyu hwako chinotori mauri nakare. Ndo zvandiri kunyora mubhuku rangu iroro, richabuda zvakare, ndichadzoka ndichitaura nezvaro panguva inoteera. Asi ndo chimwe chatakatarisana nacho.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu Pastor Teresa Dangwa. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveupenyu hunoraramiwa nevasungwa kana vachinge vazobva kumajeri vabuda, kuti vari kukwanisa kunge vachipinda mune ruzhinji vachigara zvakadii, yatingati reintegration. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZakuro vaEdison Chiota. Vachiota, muri kuona sei panyaya yekuvandudzwa kwevasungwa kana yatingati rehabilitation? Muri kuona iri kusenza here kana vabva kumajeri?
Pari zvinezvi pane gadziriro iri kuitwa neZPCS, Zimbabwe Prison and Correctional Service, yekuva vanoita kuti ivo kuti pave panoita inonzi reintegration process. Saka vari mukati nekugadzira zvatingati mutemo wacho kana kuti zvinoita kuti zvishande. ZPCS yakaona iyo kuti zvayanga ichiita kuti yadzidzisa vanhu vanhu vabva mujeri vaakuenda kumusha kwavo mumwe anosotsataura kuti aiwa ndenge ndiri kumaundari wenyu mumwe achiti ndenge ndiri mukorokoza mumwe achiti ndenge ndiri kii mumwe achiti ndenge ndiri kwakati haachataura kuti enge ari kujeri saka vakaona kuti purosesi iyeyo inotadzisa kuti munhu anzi ane chinobatsira chaawana kunge ari kujeri saka vari kuronga kuti vaite inonzi reintegration process kunove kunoita kuti maofficers ezptcs macivic society organization machechi vanenge vachibatsirana pamwe chete kuona kuti musungwa paari kunopinda mucommunity zvaachaita nezvinozvinge zvichiitika zvinomubatsirawo here iye nekugara mukati meruzhinji ruzhinji rinobatsirika sei pane zviri kuitika nekuti pari zvino yatingati rehabilitation yavemo yakaiswa iyo inonzi corporation muex saka nachinhu chaakutanga kufandwa nestate kuti chive chinoita kuti vanhu vawane zvavanofanirwa kuwana zvinoenderana neupenyu hwavo vari mujeri vachidzidziswa
ko nyayawo yekuti vamwe vasungwa vari kunetseka kuzoti vagare kunze uku kana vabuda kubva kumajeri vosarudza zvavo kuti zviri nani kuti ndidzokere kujeri vopara dzimwe mosva kuti vadzokere kujeri pangave nechokwadi here kana kuti vanhu vanozongoitawo mufungo wekuti zvaabva kujeri afunga kudzokera zvakare kujeri
pane rutivi rwechokwadi rwuripo nekuti kana munhu aabvere kujeri anopuhwa kudya nezvekupfeka zvese asina chimwe chinhu chaanotambudzika kuti dai ndawana kana dai ndaitira chakati saka munhu anofarira kunogara kujeri nekuda kwemaeconomical hardship ariko ekuti haukwanise kuwana basa hakuna kana kambani kana chii vezvitoro chaivo vamwe vari kutovhara kunze kwematakishopu nekuti mutakishopu hakuna munhu anoda kuzotora munhu anenge adaro vashomawo nekuda kwekuti tikatarisa vana vari kubva kuchikoro andonosenza mutakishopu kana mustreet saka iyewo nekuda kwekuti anga ari kujeri kuti azokombita nemwana uyu hazvizoita saka kana anotofunga kutoti ndegai hangu ndigarei ndiriberi nekuti kubatwa kwaanenge achiitwa mujeri anoona zvakamunakira
ko ukama hwenyuwo imi sesangano rezakuro neveruzhinji muri kuonawo zviri kubatsira here kuti veruzhinji vange vachizotambirawo vasungwa vanenge vabva kumajeri avo kuburikidzawo nemi sesangano muchivatsvagira nzvimbo dzekuti vange vachipinda
pari zvino isusu tinonetsa kuzviti tiri kuita zvakanaka asi dai kuri kuti vari vamwe vari kutaura nekuti isusu pachezvedu tinozoona kuti matanho atatora ekuita kuita pari exercise yecommunity nemainmate kana neprison community inenge yakanaka zvikuru nekuda kwekuti kutaura kuno kwatiri kuita vari kuita inonzi prison day inoita kuti vave vanosangana vasungwa neveruzhinji veruzhinjiwo zvakare vachikwanisa kuona magariro nekunzwisisa kune zvinoitwa neprison chinhu chatakatanga ichinzi prison festival an introduction yakaitwa nezakuro an initiative yakatorwa nezakuro kuti isvike pairi ipapo kuti vatange kuita miziki nei mukataura nevari muprizoni vanozviziva vakazvitanga zvichitanga pachivhu taitotorana chipavo vachienda vachinodzidzisa kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa nemaprizonas
aiwa ndinotenda zvikuru vachiota nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa ndinotenda zvikuru nekuva yematipa yekutiteerera nenge nenguva yakanaka
manga makateerera kuna vaedison chiota vanove mukuru wesangano rezakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndoti murare zvakanaka vateereri
tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi zpc kariba yaita mangange 0-0 nefc platinum yadha yarova ngezi platinum 1-0 chicken in yaita mangange 1-1 nechapungu sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinokuyeuchidzai kuti ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voa news com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kumfumfu 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso lomunye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours ini waze wathola uncedo wancedi
ukhulumende lokho edinga abantu ababikwa bagalula ngesikepe emfuleni uZambezi eBinga. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokutsheza khamizi zemaphandleni zingalathemba lokulima lonyaka.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali. Lala kumnya kuphilile asilimanga asizuzanga siphelwe izifuyo pho siza kuthimba yini kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono.
Odokotela bathi ababuyeli emsebenzini lanxa uhulumende esithi benze njalo ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Landela ingozi yesikepe esigalule emfuleni uZambezi kunsukwana ezedluleyo uhulumende uthi ulokho wedingisisa abanye abantu abangatholakali abantu abane babikwa betshonile kulingozi. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakeleyo kulolu daba sixoxele lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele parliamente.
Ukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu uZambezi kwasuka kwaba lomoya omkhulu wa affecta amabots nxa ngisizwa ukhanya ngani kulama bots amabili awachonayo alokhu engakabonakali kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso kulabanye abagcina bethole uncedo ukuhlanganisa lomunye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wancediswa. Amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze afika eZambia ukhaya ngani vulo kwenzakalayo ukuthi bezama ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe.
Ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali.
Kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajike ukuthi okwakhathesi sebedlulile kulomhlaba. But abangu-4 hayi ukhaya ngani lokho kukonfirm ukuthi abangu-4 ngabasekho. Njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngenza hlangana naba kokheli by parks la mapolisa labanikazi bamabhodi ukuthi futhi uhamba nje yisikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga ngabakhona apha izakhamuzi zalapha ngabantwana balapha so sikhuluma kanje sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi yena kwemizi lapha yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana le muli zakhona then bese sikhala sindawonye.
Kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikepe lezi ngezani?
ingozi ezinje ziyatholakala ziyake zenzakale kodwa asongozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoyi kuvuka nje sesikhona njengalokho okwenzakala ekhathesi. Izikephe lezi izikephe ezihamba zisiyagola ama inhlanzi lezi ezincane ukuthiwa ngamatemba ngama-rigs. Aso zikephe lezi ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisana lomoya. Izikephe ezile power engani iphansi. So ke yiwo umsebenzi wezikephe zonalezo. Ingozi ezingalezi asizijwayelanga kakhulu but namhlanje kwenzakele ikhoso ukhona.
Alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hayi ingozi nje makhaza.
Bekungela kuyekethisa kwabantu ngumoya nje oqalise ukuchaya abantu bephakathena kwamanzi. So ke besebezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani ngumoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefu. So yikho kwenzakeleyo.
Izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho ibhinga?
Ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezingabochunga abavela kubolunga kubo siyabhuwa kubona gangala sinampande. Ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo siya egogwe ungani yibo abaningi aba-afekthwe kakhulu ngale into eyenzakeleyo.
Uthe abanye batholile usizo bahlengwa uhulumende ngabe enze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani. Ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba laba abalezikhephe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo yibo abancede kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi amapholisa ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha ebhinga siphakathi sikhona ngale siyancedisa abe-National Park labo bakhona ngale bayancedisa kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamende. EleZimbabwe limanyana lozulu wonke emhlabeni ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yababalisi bona abathi sebephila nzima bengabayanga njalo befundisa abantwana abangalakudla okweneleyo lempahla zokusebenzisa ngenxa yokoma komnotho welizwe. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi isimo sababalisi elizweni sizwisa usizi. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Obert Masarure uthi abangakuthakazelela njengenhlanganiso yikuzimisela kwababalisi elizweni ukuqhuba umsebenzi wabo wokuthuthukisa ezemfundo lanxa isimo sisibi ikakhulu emaphandleni. Lokhu kusekelwe inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta yona ethi ababalisi sebesehluleka ukuphila impilo elesithunzi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Tepson Nganunu Sibanda ulandise kakhulu ngaleso simo esithi inhlanganiso yakhe ikhuthaza uhulumende ukuthi alungise isimo somnotho welizwe kusese-lesikhathi. Usuku lokuqakathekisa imisebenzi yababalisi lunanzwa iminyaka yonke mhla ka-5 kumfumfu. Lwasungulwa luhlangothi olubona ngezokuthuthukiswa kwemfundo lezifundo ze-science umhlaba wonke i-UNESCO ngomnyaka ka-1994 ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Young Teachers, the Future of the Profession. Lolu daba silwethulelwe ngintatheli zindaba ye-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
O Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi ababuyeli emsebenzini ngomvulo njengalokho okuchiwa nguhulumende nxa engakagcwalisi izifiso zabo. Lokhu kulandela umhlangano abaqhube izolo lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena othi odokotela bangasoze babuyele bengaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi imelele ukuthi uhulumende kanye leHealth Service Board bagcwalise izifiso zabo zokwengezelelwa iholo kanye lokuthola impahla zokusebenzisa. Kusenjalo, ukungabi khona kwabodokotela ezibhedlela sokuphathe kubi izigulane. Omunye esanda ukukhuluma laye ngumnumzana Trimompofu yena othi wabuyiselwa emuva ezama ukuyekolatshwa.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka 2 lekade ngithi 2 October kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangakhiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi alidindwa ngikhadi lami ngikhuluma nje kwakathesi. Okwenzakeleyo ukuthi ngirefere kudokta omele onguye omela ndlinzi uSenior Moyo ubekhona. Usenior Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike. Ukuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke. I-strike sase siphelile. Engingakwazi ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nje. So akula ngicela ngitholileyo yiko kubhalwe ikhadi ngikhalo.
Obuhamba ngakho ukuphuthuma okunganani. Njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupa na.
Ya, iqiniso likhona ukuthi engihamba ngahlupa ngoba into engihamba ngayo e-UML esusemzimbeni iyakhula. Ngikhula ngesiphange phange sokuthi anytime ngathi ngingumuntu olahlekelwe impilo yikho khona.
Awenelisi ukuya ezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Dei labanye.
Okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali. Sengibuzisisa kudingakala imali enjenge-foreign currency. Angikwanisi ukuthi ngiyithole. Ngoba ilizwe leli vele njengoba lazi ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency, but ngasese yimali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale. Ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation yaleyo ngoba kunye engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate ngoba abanye bantu izolo ngithole abantu imibhedi iphuma ubona ukuthi umuntu sibili u-operative.
Ngabe besebenzise imali yakwamanye amazwe?
Ngokucabangela kwami ngibona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe ngoba mina ukungena kwami besibathathu kwathi simele sizokwenziwa ama-operations ngoba abantu endlalane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-numbers sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi maye ukuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizawubuyela sonke izolo sonke saphenduzwa kanjalo nje bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izingalela ilanga but ngabantu embonileyo ukuthi batholile usizo.
Esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital uke wabona ukuthi khona kuhamba njani?
After ukukhuluma la kwami lani emavikini ladluliyo ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ikwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona kuzame ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyeyenziwa kuqala. E-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo, akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo bedlela ezithenjiwe yizena ezizibhedlela zikahulumende lezibhedlela zekhansili ye-Plumtree amaklinikhi la engikhuluma ngawo. Umuma okhona wonke umuntu uyaphenduswa njengoba nje ngisitsho ukuthi even njengoba ngikhuluma nje kuthi ngisama-nensi asehayala lokudinda ibhuku ngalesi kukhanya ngani wonke umuntu sesukumile ezibhedlela ukuthi kasakwanisi ukusebenza and into yangikhona iyayisegcekeni lami ngiyibona sobala ukuthi abantu basakwanisi ukusebenza lami ngiyabe sizobuhlungu kodwa ngikubona ukuthi lami ngizibuhlungu laye omunye umuntu uzibuhlungu ngoba ukusebenza ungaholi eqinisweni kunzima kakhulu uzasebenza njani. That's why ukwathola ukuthi umuntu useyenze i-operation engayisiyo uzothola ukuthi mbenciwe ngumuntu ozithweleyo eqine ezethe esenziwa i-operation kwavalelwa isigelo phakathi ngenxa yokuthi umuntu uyabesebenza kukanti ingqondo yakhe iphandle komsebenzi awenzayo. So kwenzithi uhulumende ngokubona kwami nga uyazifisa ngabe uhulumende uyazama ukuthi azame ukuma labantu azame ukukhulumisana lamadokotela azame ukukhulumisana labezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo olufanayo ngoba nxa sikhuluma sisithi savotelwa njengokukhuluma ngokukhuluma kwahulumende lokhona uthi wavotelwa Wavotela labantu bathi njengoba abantu bayakufa bathele abantu bangkhona bayahlupheka abantu bangkhona bayafa sizathi uhulumende sizakusingukume sithi uhulumende wavotelwa ngabantu abantu bakwana sesibayekele behlupheka sesibayekele besifa kuthi sukwehluleka kakhulu lokho.
Lo ngumnumzana Trimon Pofu esisanda ukuxoxa laye kunsukwana izedluleyo emsakazweni weStudio 7 esePlumtree njalo uyisiphathamandla sebandla leMDC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuchiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka. Lokhu kuza ngesikhathi ngiliphakathi kwendlala embi eyabangelwa ikungani kuhle kwezulu nyakenye. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanyelo yomumbe lesisindo samakilogram alijumi 10 kg ibiza phose amadola ngamakhulu amane, $395, kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu, $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi senyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ba ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi ngayisenza lezi zinto ukuthi uyakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi kumbe uyakunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima siyahlupheka. Siyakhala owezithi zinawo sikhala ngendlala. Uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphe leyo ndlala sokube kwaqansa double more than ukudla isikudlayo.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani odukuma manzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Kambe shuwa ilanga lichise kangaka sizayithatha ngaphi imali lala kumnyaka ophelile asilimanga asizuzanga siphelwe izifuyo pho siza kuthimba yini kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabo ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono ngo-2008 into zawoma uTswankere wahlala phansi lo mgabo balungisa into zawoma kathi kathesike azama ukubiza ufana lowo bakhulumisane balungisa izinto.
Ukansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation address kule viki edalele ephalamende umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uza kukhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, sila mali sihlezi phansi akula msebenzi. Ithukela yona sikhulumi bakithi sicela uncedo bakithi emazweni kumbe lamadona phela adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo sizasebenza sizathini ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi akula manzi esikotsho lapha hayi sithole kanzima sivuke ebusuku siyalayinela asakwazi vele singayenzani ngani izulu liyana sibili sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezibalisa inkomo lazo zibhekane ledubo lokusilelwa kwamanzi njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifika amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandla le-MDCT yena owayengukansila kaward 23 emlume
enkayi sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala lezibhedlela kungela mithi kumbe odokotela abeneleyo.
Kayi kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje vele akula muthi akulani, ngikhuluma nje nomama incane wami olimeleyo. So uthe elimele wahamba esibhedlela akenziwa nge-treatment uphongeuthunga kuphela, i-betadine yazithengela, amaphilisi yazithengela, and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela, abantu bayafa, amaphilisi ayashota. Into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazitholi. Le nkayi kunjalo, kuyafanana izibhedlela zonke nje. Avalwa amaklinikhi atholakala imithi lamaphilisi. Kulobunzima kakhulu. Nxa uzokuthi ahambe ebhoyilisi yamalemoni, unatha amalemoni, kambe yabe uzaphiliswa ngamalemoni.
Isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela?
Ye, sivelela esibhedlela kubonene. Abantu sebekhrife ukuthi kungcono baye eMvuma. Kodwa lapho eMvuma amaphilisi akhona uyawabhadalela, ayathengwa lakho. Kodwa ke kaswelaswelakali, ayatholakala. Abazicheleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre, ufike uyehluleka ukukhululeka. So kuthiwa ahambe etheatre. Etheatre laphana baza kunika i-student, umuntu ofundelayo afundele kuwe. Yinto eyenzakalayo kakhulu.
Okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lokuswelakala kwemali. Abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa.
Kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona, kodwa amawadi akhona ayabalwa nje labo abalamanzi. Thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho, ngokubana ngikhuluma nje mina. Kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi. Ezboraneni ziyabalwa zibutshwana, le mthonjeni legejwa ngabantu nje, imithombo legejwa ngabantu, amanzi la angafunakali, la awuyingcikeza wona la yabanathayo. Ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovemba. Kuyabe kunzima, lezifuyo ziyafa. Komunye umuzi kathe sikufe izifuyo ezingu-9, umuzi oyiwo owodwa. Izifuyo zenzana yizo umuntu kade ekhangelela ukuthi zizamncedisa athenge ukudla, ahambise abantu abasesikolo, ancedise lapha lalapha. Namanje sokulobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisifela njalo.
Uke wakhuluma ngendleko zamabhasi, zinjani?
Iindleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesi ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye enkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Le mali yakhona njalo ayitholakali. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, khona okungoba i-10 kg i-50 bond.
Emadolobheni bakhaliswa ngemali ukuswelakala kwayo emabhanga. Khona ngapho enkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo?
Kunzima ngoba ngike ngangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente enkanye, ngike ngangena ezitolo enkanye ama-ecotech kabasathathi kwezinye izitolo. And la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfere imali nakunika i-cash sesithi half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake uyi-120, yibo ubunzima osobukhona. Yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga. Ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabulawa ngokuyimadlana kwakho, sekuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo. Kulobunzima kakhulu. Ngaze uthi uyabika emapholiseni, amapholisa avela kula nto abayenzayo. Ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23. Mina nguBrenda, u-former councillor wenu, ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu. Ngiyalikhumbula njalo. Ngiyabonga. Khona ekhetho loluzayo ngilabo, angibalahlanga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla se-MDCT, njalo owayengukhansila kawadi 23 emlumeni. Yebo ke, ke sizwe ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Bekezelani Leya, isakhamuzi sedombodema ePlumtree. Sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu. Ubakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ungasitshela ukuthi ngeyiphi indawo yangikhona njalo ludubo bani?
Udubo esihlangana lalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane, ezifana nendlovu. But ikakhulu okwakhathesi into esesikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo esezibahile njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulewe indlovu. Izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema zadla izihlahla, imithelo zangena endlini, bebezikhangele nje kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngoba ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-national parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi baba-contact. In fact, 2 weeks ago, ukhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-locals ama-officials e-forest ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngizethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bezingitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma lokhansila. Ukhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree ekhansila ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyiwo ababehola umumbu, wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana. But kodwa namhlanje lowo muntu lo akabuyi, inyamazana sezibhahile, sezingena emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana yindlovu kuphela yini kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Nanakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona, ezazihlala khona emabhongane akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa esasekhona. Njengoba amakhiwa seyahamba lakho kwahle kwafa. So indawo yena leyana ayisagombolezilwanga okusemthethweni. Abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane, ezifana ompisi, inkomo seziphelile.
Ungasitshela okuningi ngalo okuthiwa ubulewe yindlovu lezo?
Okay, umuntu obulewe yindlovu umuntu ophume kula kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu eJambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingasondawo yePlumtree, kusuka konke khona le Makhulela ubuya usiza konke eMadlambuzi, ubuya konke usiza ngapha eDombodema. Njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town, yikho lapha indlovu esizihlalela khona. Okokutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kubeni ziyahamba, kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilandayo khona le ePlumtree zisiya ePlumtree town.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu. Besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana but imali yakhona kuyiyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni esikhangelane lazo nezi izinto, but uncedo lwakhona silutholi. Besicela ukuthi ngabe abomthetho nabo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume, zibambisane, zibone ukuthi zingathola uncedo endaweni yenale enje ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini, so nyamazana ezingahlala labantu, akula kuhlalelana labantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Bekezela Nleya, isakhamuzi seDombodema ePlumtree ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Sibonge uChris Gande. Kwezemidlalo ke nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League, iZPC Kariba le 0 le FC Platinum 0, kwathi iyata ke yanqoba ingezi Platinum nge 1-0. I-Chicken Inn le Chapungu ke mjiki lobhanqa 1-1. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.